Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri nguva dzava 7 PM. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 27, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzirwa kudoma dare remakurukota rinoendesa nyika kumberi.
Asi chokwadi chaicho chisingaputsukama ndechekuti hazvina zvazvinodzosa maererano nezvakatongwa nedare guru remuZimbabwe Constitutional Court.
Magweta eMDC Alliance ogadzira mapepa ekuenda kubazi reAfrican Commission rinoona nezvekodzero dzevanhu muAfrica. Chirongwa cheZimbabwe Agricultural Show chotanga nhasi muHarare. Kushomeka kwemamwe mapiritsi echirwere cherurindi kuisa utano hwevarwere munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Magweta ebato reMDC Alliance rinotungamirirwa navaNelson Chamisa anoti atanga urongwa hwekugadzirira kuenda kudare reAfrican Commission on Human and People's Rights, the ACHPR, vachiti sarudzo dzakaitwa munyika dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Dare iri riri kutarisirwa kugara muna Gumiguru, uye bato iri rinofanirwa kuendesa mapepa aro dare iri risati ragara. Kana mapepa aya aendeswa, vatongi vedare iri vanotanga vagara kuti vaone kuti vanotambira here nyaya iyi. Kana vakatenderana kuti vanoitambira, vanobva vagara pasi kuti vaizeye. Gweta vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vanoda kuti komisheni iyi iongorore nyaya yekuti hurumende haina kutyora here zvimwe zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika, uye kuti zvimwe zvakataurwa nedare reConstitutional Court zviri pamutemo here unotevedzerwa nedzimwe nyika. Vati izvi zvinobatsira kuratidza pachena zviri kutaurwa neMDC Alliance kuti zvinhu hazvina kufambiswa zvakanaka muZimbabwe. Mutauriri wavachamisa, Dr. Nkululeko Sivanda, vati magweta avo ari mushishi kupedzisa kugadzirisa magwaro ekuendesa kukomisheni iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza kuti tunzwewo mafungiro avo.
Zviri kuitwa neMDC hongu idano rinogona kunge rakanaka, asi chokwadi chaicho chisingaputsukama ndechekuti hazvina zvazvinodzosa maererano nezvakatongwa nedare guru remuZimbabwe Constitutional Court.
Mapato ezvematongerwo enyika vanokwidza nyaya dzavo kukomishen iyi kungoendawo kuzadzisa chirewa, asi hapana chimwe chichagona kuitika nezvazvo ka.
Ndizvozvo chaizvo vaZininga. Aya mashoko asingafadze kuvatsigiri veMDC nekuti vanonge vachiti dai pawanikwa chinoitika, dai zvakaitika musi wa26 zvadzoserwa kumasure. Asi dzimwe nguva kuziva chokwadi kunobatsira, kunoita kuti pada kana paine marwadzo aripo akasire apora, pane kuti vanhu varamba vachingowedzera kuendesa hope pamberi izvo zvisina zvazvinobuditsa.
Kuti zvizonzi nyaya iyi iri kufambirwa ne MDC Alliance yapera, chii chinofanira kuti chizoitika?
Ini maonera ndinotoita nyaya iri kufambirwa ne MDC Alliance yakapera. Nekuti kwataitarisira kuti kunga mungobuda zvinoita kuti nyaya iyi idzoserwe kumasure kuconstitutional court. Saka kubva dare parakatonga richiti aiwa Munangagwa ndo achange vari president. Inini maonera ndakaita nyaya yacho ndekuti aiwa ndo panenge pagumira nyaya inonyatsonzwisika. Sezvandataura apa hapasina chingagone kuitika pamusoro penyaya yesarudzo dzakaitika kuzimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology Dr. Riki Mukonza vachitaura vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUS rinoti raudza magweta aro kuti vafambise nyaya yekuchichidzirwa kwavari kuitwa nevanofungidzirwa kuti vasori veCIO. Mukuru weARTUS vaObert Masaraure vanoti pane varume vatatu vanozivikanwa vari kuchichidzira nhengo dzesangano ravo uye vachitaura pachena kuti vari kuzoparadza sangano iri. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vamasaraure kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vazvaro tirikusangana nekugiswa kwakawanda nemaagenda estate vari kuuya vatikwatire vachitipomera mhosva yekuti tanga tiri partisan paranoff up yemaelections. Taita vachizvizvi vachiti vachashanda risimba kuti vaparedze boka redu risazvegise vachoko.
Kana muchiti ma-state agency, munotaura ani?
Vanhu vanomirira Central Intelligence Organization vasori.
Vakasvika kwamuri vakatichi?
Ini vakataura neni vatatu, mumwe akandinyorera matsamba pafoni, messages epaWhatsApp, vamwe vakandifonera, mumwe akandisangana, takasangana mutaure vachiti tichaedza nepatinogona kuti tiparadze musangano wenyu zvikuru. Avanhu vive vanoshandira hurumende state vatinoziva nemazita avo atiakwanisa kudoma hedu izvozvo.
Chavakanyatsokupomerai chavanoti makaita mimi chii?
Chekutanga vaititi kuendesa kwatakaita zvarupe kukoti tichiti isaabhuze vana nematicha nepropati yezvikoro. Zvechepiri vanochema nesu vachiti makaendeserei zeki kukoti muchinoti sei zeki iti maticha akwanise kuvhota. Chechitatu vanoti mimi makazoedzerei kuconstitutional court muchinotaura kuti nematicha akazotadza kuvhota anokwana 40,000. Ndo mhosva dzavaitipomera. Isu tichidzitarisa hadzisi mhosva.
Makamhangara here nyaya iyi?
Hatina kumhangara nyaya iyi. Takaisa mumaoko emagweta edu vachiona kuti tingafambe sei tichibva pano.
Makabudisa gwaro rinoratidza kubatana nematicha okuSwaziland. Chii chamunotsvaga apa chinobatsira maticha emuZimbabwe?
Maticha ekuSwaziland neemuZimbabwe vanhu vamwe chete. Maworkers struggles pasi rose akafanana. Chero ticha akaita wekunorway chero wekusi asi hondo dzavanogwa dzakafanana dzekudzvanyiridzwa.
Avo vanga vari mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Kuratidzirwa kwezvirimwa, mabhizimisi nemamwe mabasa paHarare Agricultural Show kwatanga nhasi muHarare. Vanoronga show vachikurudzira veruzhinji kupinda muchitiko ichi kuti vawane mikana yekutanga mabhizimisi pamwe nekusimudzira mabasa ekurima. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Sachigaro veZimbabwe Agricultural Society, varongi veHarare Agricultural Show vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevari kuratidza zvirimwa, mabhizimisi nemabasa hwakakwira nezvikamu 12 kubva muzana gore rino, uye vanotarisira kuti show yegore rino ichanakidza kudarika gore rapfuura. Vakurudzira veruzhinji kuti vaende kuHarare Agricultural Show uko vati kunodzidzwa zvakawanda pamwe nekutandara.
Show mukana wekuvhura mabhizinesi, tiri mukana wekuvhura mabasa. Tiri kuti isusu nyaya yemabasa iri kunzi inonetsa. Nyaya yemabasa haisi kunetsa muno muZimbabwe chete, nyaya yemabasa iri kunetsa nekunze kwese. Saka tiri kuti isusu kune vanhu huyai kushow mudzidze.
VaCraig vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti varimi vakaunza zvipfuwo nembeu dzemhando yepamusoro gore rino.
Tozoona isusu varimi waunza zvinhu kumombe, tine varimi waunza zvipfuyo zvakawanda zvikuru zvine unaku hwakanakisa zvikuru. Tine varimi wefodya waunza fodya dzavo dzakanakisa zvikuru fodya, uyezve tine varimi waunza donje ravo rakanakisa zvikuru zvekuti unofunga kuti ipikicha ukazobata ndipo idonje nekunaka kwarakaita.
Vatiwo kunze kwekudzidza zvekurima nemabhizimisi kuchange kuine mafaro nevaimbi vakawanda pamwe nekutandadzwa neve mauto mapurisa nezvikwata zvakasiyana siyana. Mukutandara imomo veBuy Zimbabwe avo vanokurudzira kugadzirwa nekutengeswa kwezvinhu munyika vanoti vachange vachishambadzawo zvinhu zvinogadzirwa muno. Mukuru weBuy Zimbabwe vamunyaradzi wengwere vaudza Studio 7 kuti gore rino vachange vachisanganisa mafaro nekupemberera unyanzvi hwevana vemuZimbabwe.
Yava nyaya yokuti panouya makambani achiuya achiti pane vanhu vomuZimbabwe vari kutirira vana Sulumani, vana Japresa, vana Jasignal, zuva nezuva vari kuona mapurisa achiita zvidavodavo zvavo neefosi nemasoja achidonha mudenga. Makambani ari mushi mufield to industry toshanda nawo tese, takuti branded entertainment, takutiko wauya pano kufarmers festival asiziva kuti kune agri-seeds.
Imwe kambani iri kuratidzira gore rino eFlying Leopard Limited, iyo inogadzira midziyo inorerutsira vanhu kutakura zvinhu yakaita semabhara anodhonzwa nemabhasikoro. VaDangen Nyati vanoti midziyo yaanogadzira inokwanisawo kushandiswa nevanhu vanoita mabhizimisi echidiki akaita sevanotengesa mumigwagwa.
Tingangoti rinosanganisira zvese kubhara nekubhasikoro. Saka kubhasikoro kuitira kuti mukurumidze kufamba, ndosaka takazoita kuti riite bhasikoro kuitira kuti mukurumidze kufamba nekutakurawo zvakadi zvakawanda.
Show yegore rino iyo iri kuitwa paspeding ndiraro kuti field to industry, produce, connect, develop ichavhurwa zviri pamutemo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa nemusi wechishanu. Varimi nevamabhizimisi vanotarisirwa kubuda nemibayiro inosvika zana rezviuru zvemadhora gore rino. Gore rapfuura vanhu zviuru mazana maviri vakapinda muHarare Agricultural Show, uye gore rino panotarisirwa kuti pachapinda vanhu zviuru mazana maviri nemakumi mashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa varikuvimbisa kugadzirisa zvinhu munyika zvikuru munyaya dzezveupfumi uye nyaya dzezvematongerwo enyika. Asi vakuru vanoti muromo hauzarirwe nerwizi zvichaonekwa nemaitiro kuti ava ndivo vagoni vebasa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezveupfumi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti pakudoma dare remakurukota ndipo pachaonekwa kuti vamunangagwa havasi kungoreva nepasipo.
Chokutanga ndechekuti panofanira paine kuwirirana kuti tiri kuenda kupi. Sekuona kwamaita kubva mukuvhota kwataita uku zvaratidza kuti Zimbabwe yakapfunzika chaizvo, ihari yakapfunzika. Saka mapisi acho angori kwese kwese, we are a broken country. Saka naizvozvo zvinotoda kutanga kusatimamboita kana chimwe chinhu kuumbiridza nyika yacho kuti inge ine vanhu vari pamwe chete vanoona zvimwe chete.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme.
Zvaakudiwa apa ndezvekuti Mnangagwa achiende kune shamwari dzake maho veterans nemadhara mamwari anga ari muhurumende kuti aiwa hatarambi tichiita zvataiita kare. Ngatichinjewo makurukuta atinofanira kuita, toita makurukuta gumi nematanhatu anenge ainewo vanhu weopposition wemapatazo anopikisa nevamwe wanyowani mwamwe wekunze vari kurana vanhu vekuzimbabwe vari kurana mabhengi nechichi kuti vakwanise kuunganidza upfumi. Sezvakaita finance, handioni paine chinobuda vakapa finance ministry inova yakakosha kuna either vana Mupopo kana vana Chinamasa. Vanofanira kuzorodzwa oenda kunoshandira pati yavo ZANU-PF headquarters. Vafanira kuunza mamwe mazita akaita fanika ana Mutuli Ncube.
Muteedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti semaonero avo dare remakurukota rinofanira kuve riine vanhu vashoma shoma.
Zvikuru zvonetsa ndezvekuti mutemo wenyika kana kuti weparamendi ndopa wakangoti siyane nepfungwa dzangu. Ene zvainzi makurukota ehurumende anofanirwa kutsvagwa kubva kuvanhu vanogona mabasa, vakadzidzira mabasa, uyezve vamashanda mabasa akadaro nokumwe. Ndo zvandaifara nazvo.
Muteedzeri wemutungamiri webato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu vanoti kuti zvinhu zvifambe panoda kuitwa mushandira pamwe.
Ini sokuona kwandinoita Blessing inyaya yekuti tose maZimbabweans ngationei kuti nyika iyi ndeyedu tose. Hazvimbozofa zvakaitika kuti tose tingava nemuono wakafanana. Ngatizive isu kuti Zimbabwe ndeimwe chete, tingava kuMDC, kuZANU, kundu, kupi, kundonga, kupati ipi zvayo. Asi ndosaka isama tiri kuti ngatiti nyika yedu toisa pamberi.
Imwe nyaya iri kutemesa hurumende musoro inyaya yezvirango. VaJokonya vanoti zvirango zvichakanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi. Asi vamwe vanoti hurumende yakazvisikira moto muziso nenyaya yemauto ayari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu mudhorobha mukutanga kwemwedzi. VaMunangagwa vanoti vari kuferefeta nyaya iyi. Asi vanorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoti totenda maruva tadya chakata.
Zvakakosha zvachose kuti hurumende yavaMunangagwa iongorore nekukasika nyaya dzemhirizhonga nekupfurwa kwakaitwa vanhu musi wa 1 August nemasoja. Zvinobatsira kuti zvipe tiremerera kumashoko avo, nekuti iko zvino vanhu vanoziva kuti mashoko avo akarerekera kune zvakanaka, asi chasara kuona nemabasa.
Imwe nyaya yanetsa inyaya yehuori. Father Frederick Chiromba veAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanoti vaMunangagwa vakataura mashoko akanaka, asi panoda kuzadziswa nechirevo.
Nokuti sokutaura kwa kwakamboita ivo president munguva yapfuura vaiti vanhu vacho vanovaziva, vangave vakaburitsa mari kunze kwenyika kana vane tsika idzodzi dzeuori. Saka chikave chinhu chinobatsira kuti kana vasiri kudzoreka vanhu ivavo vava vanotongeswa. Saka tikaona zvaakufamba saizvozvo kuti chokwadi avo vane uori vakuiswa pamatare vachitongeswa nyange nekutosungwa ikoko zvingabatsire kunyatsona kuti zvinhu zvakuitika.
Zimbabwe yave nemakore akawanda ichitsika matama enzira munyaya dzezveupfumi, vamwe vachiti inyaya yekutonga nedemo, vamwe vachiti zvirango. Kuti rwendo runo pane chinobuda? Aiwa, regai vana Soro Jena varere muhapwa dzemakomo vati havo zviuya zviri mberi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Muri yeAmerica iri kuenderera mberi ichichema Senator John McCain avo vakashaya nechirwere chegomarara musi wemugovera. Vasati vashaya vaMcCain vakakumbira vaive vatungamiri venyika vaBarack Obama navaGeorge Bush kuti vataure parufu rwavo, asi vakati havadi kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vataure. Vaviri ava vaive makara asionani. VaMcCain vari kutarisirwa kuradzikwa kumarinda eUS Naval Academy kuAnapolis pedyo neshamwari yavo Admiral Chuck Lesson. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanga Nyauye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuDallas, Texas vaEric Mupoperi.
VaJohn McCain indinovaziva vari munhu ari sensitive pakodzero dzevanhu. Munhu aimiririra vanhu, aimirira vanhu zvisina kuti munhu anobva kunyika ipi kana kuti munhu anobva kunyika ipi. Vanga vari munhu aimirira vanhu zvinhu zvinonakidza zvikuru, kunyanya panyaya dzedu dzemaimmigrants. Vanga John McCain munhu angari fair, zvemunhu anga asina zvekuti toenda kuRepublic kana kutoita sei. Maissues avo anga ari ezvekodzero dzevanhu, asina kuti munhu ari kupatipi kana kupatipi.
Muri kuona ruremekedzo rwavari kupiwa imo muno muAmerica rwakakosha sei?
Ruremekedzo rwavari kupiwa vaJohn McCain rwakakosha zvikuru, nekuti runoratidza irwo mabasa avaiita kuti that's how a politician should live, the legacy of a politician. Mabasa ako avaiita anofanira kukuteera kusvika the last day of your life. That's why tikuona vachiramba vachipiwa ruremekedzo rwakadai, nekuti munhu anga aine mabasa avo akanaka. Munhu anga achimiririra vanhu zvisina kuti munhu ari mupati yakati kana kuti zvisina kuti munhu muRepublican, zvisina kuti munhu muDemocrat.
Takaona vaMcCain vachinyora ivo nhoroondo yekuti vanoda kuvigwa sei vachinge vashaya. Zvinhu zvatinoona here zvichiitika kumusha izvi? Takaona vachitivo vanoda kuti vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama navaGeorge Bush vataure parufu rwavo. Zvinhu zvinoitika here kumusha?
Kashoma kuwana munhu achinyora zvakadaro, kuti asiye anyora kuti ndoda kuti nikirikene uyu ataure, uyu akazodai ataure. Ende mukatarisa vanhu vari kutaura, vanoratidza kuti munhu anobatanidza vanhu. Barack Obama muDemocrat, George Bush muRepublican. Saka munhu angari achibatanidza vanhu. Zvinhu zvatinova zvatoshuvirwa kudai zvichiriwo zvinoitika kuZimbabwe, kuti vanhu vange vachibatanidza, mapoliticians vedu anga achibatanidza vanhu instead of kudivida vanhu.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuDallas, kuTexas vaEric Mupoperi vanga vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuDallas. Vanhu vane chirwere cherurindi vanoti vave kutyira utano hwavo zvakanyanya, sezvo mapiritsi ekurapa chirwere ichi ari kushomeka. Varwere ava vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko iri. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vane chirwere cherurindi vazhinji vanga vave kunwa piritsi rimwe chete panguva imwe inonzi pachirungu fixed dose combination, asi mapiritsi aya ava kunetsa kuwana kunyanya muzvipatara zvehurumende. Amai Sekesai Tsiga ndeumwe wavanga vachishandisa mapiritsi aya. Vanoti pavakashanyira chimwe chipatara chehurumende muHarare vakangowana mapiritsi mashoma shoma uye vave kutyira upenyu hwavo.
Ndauya kuchipatara tikapiwa mapiritsi mashoma shoma asingapedze mwedzi, saka hatichanzwisisi kuti tichaziva kuti kuti tichawana here imwe mishonga yatichapiwa zvakare. sinzi mapiritsi acho ari kunzi ari kushaiko nekuti takutochikira utano hwedu.
Muzvare Ulysses Sharare vanochengetawo murwere ane rurindi vaudza Studio 7 kuti vakashayirawo murwere wavo mapiritsi anongonwiwa kamwe chete aya. Vanoti vakapedzisira votenga mapiritsi anomwiwa akawanda panguva imwe chete. Muzvare Sharare vati murwere wavo ari kutambudzika zvikuru nekutora mapiritsi akawanda.
Munyika medu matundwa nedambudziko veduve asana mbona zvakadai shuwa kumwe kwa hakuna mapiritsi fixed dose ya mbomwiwa iya iwe mapiritsi TB ya zvino mugwero wangu yeyu unoamwa sei nai veduve ndionerei unoamwa sei dutu remadrugs iroro yanga yakanaka fani fixed dose shuwa zvazviraramisa chaiko zvazviraramisa zvinotarirai iyeyi dutu iri dutu unomwa sei nemarutsira ari kuitawo.
Chiremba vanoshanda nesangano reDoctors for Human Rights vaEvans Mastara vati kushayikwa kwemapiritsi erurindi kunoisa varwere panjodzi yekuti mishonga iyi inozogona kutadza kushanda. Vakurudzira hurumende kuti ione kuti mishonga iyi yawanikwa zvinhu zvisati zvaita manyamamere nerongo.
Zvatinoziva TB chirwere chekuti chikasarapwa zvakanaka chinogona kuitisa inonzi resistance. Zvichireva izvo kuti chinenge chisachirapike nemapiritsi atajairira kuwana.
Vamastara vati hurumende inofanirwa kusiya zvekuvimba nemasangano anobatsira voisa mari yakawanda mubhajeti yebazi rezveutano kuti nyika igare iine mari yekutenga mishonga.
Tinofunga kuti nyaya yekuva donor dependence tereke yekuti mapiritsi edu tisave necontrol kuti tinomatenga tichimawana nguvai inyaya yatisingafaniri kujairira. Patinotaurazve sovereignty tinofanira kuextendawo sovereignty iyoyo kukwanisa kuzvimiririra, kukwanisa kuzvitengera mapiritsi eruzhinji rweZimbabwe kuti tisasangana nenyaya dzakadai. Saka nyaya yedu inodzokera panyaya yefunding kuhealth ministry kuti health basic human rights tinenge tichitarisira kuti hurumende inyuwani yavamunangagwa ikwanise kuti tisarambe tichisangana nenyaya idzi dzekushayikwa kwemapiritsi. Sezvo pazvinoitika zvakadai vanotambura ndo vanonyanya kubatikana nezvinhu zvakadai pamusaka pekushaya mapiritsi.
Bazi rezveutano mumagwaro aya rakaburitsa rinotenda kuti mamwe mapiritsi aya ari kushomeka. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekuti mapiritsi anotengwa kunze kwenyika uye anombononoka kuuya. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinotiwo Zimbabwe inofanirwa kugadzira mapiritsi ayo sezvaimboitwa nemakambani akadai seCAPS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa remangwana reZimbabwe mushure mekutora mhiko kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Pangaumbwe here hurumende yemubatanidzwa? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Magweta eMDC Alliance ogadzira mapepa yekuendesa kubazi reAfrican Commission rinoona nezvekodzero dzevanhu muAfrica. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vokurudzirwa kudoma dare remakurukota rinoendesa nyika kumberi. Chirongwa cheZimbabwe Agricultural Show chotanga nhasi muHarare. Kushomeka kwemamwe mapiritsi echirwere cherurindi koisa utano hwevarwere munjodzi. Naizvozvo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 27 kuNcwabakazi 2018 nenguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngokubona kwami ngibona ngani uChamisa lapha usedlalisa isikhathi langama-resources angelawo. Utshengisa ukuthi impumela esifakwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court ayisoze itshintshe. So ngcono ayekelane lakho. Abone ukuthi angalungiselela yini kahle ngo-2023.
Umanyano we-MDC Alliance uphakathi kokuqoqa ubufakazi ozabukhweza edale le-African Commission maduze udinga ukuthi idale leli lesule impumela yokhetho. Kodwa abanye bathi uThamisa udlala ngesikhathi.
Kwaba le demand enkulu, inkukhu azisekho phandle, inkukhu sezizilutshwane. So thina sibuya njengezimavieni silazi inkukhu sibe provide ama broilers sinike futhi ama layers.
Umbukiso omkhulu wezokulima oyeHarare Agricultural Show usungulwe lamhlanje. UZulu weMelika namuhla uqhubeke ethumeza amazwi entuduzo emulini yelunga ledale lephalamende uSenator John McCain yena obhubhe ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-MDC Alliance uthi uphakathi kokuqoqa ubufakazi ozabukhweza edale le-African Commission on Human and People's Rights maduze udinga ukuthi idale leli lesule impumela yokhetho olusanda kwedlula ngoba usithi kwaba lokuqilibezela. Umanyano lo uthi umthethwandaba we-Constitutional Court waphambanisa ngesinqumo sawo sokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye owanqobayo kulolu khetho. I-MDC Alliance ithi umkhokeli wayo uMnumzana Nelson Chamisa nguye owanqobayo. Abomanyano lo bathi umthethwandaba we-African Union kumele wesule impumela yokhetho njalo ungenele kundaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa umthethwandaba lo awulawo amandla okubamba iloba yiliphi ilizwe ukulandela kumbe ukuhlonipha izinqumo zawo. Ngokunjalo abanye bathi ukuya kulomthethwandaba akusoze kusize ngalutho. Kodwa abanye bathi uChamisa wenze kuhle. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
UZulu weZimbabwe wamukele ngemibono ehlukeneyo inyathela elibikwe nguChamisa lokuqhubeka elisana leZANU-PF ngokuya emthethandwabo we-African Commission for Human and People's Rights, ACHPR, besithi sokuyisikhathi sokuthi ilizwe likhangelele phambili. UMnumzana Chamisa uthe usedlulisele phambili udaba lwakhe lokuthi waqilwa kukhetho lwangontulikazi ngoba engasuthisekanga ngesinqumo somthethandaba waphezulu elizweni oweConcord. Encwadini yakhe azayisa kukhomishini yeBanju, uChamisa wetheze uhulumende weZimbabwe umlando wokuvimba uZulu ukuthi azikhethele umongameli amfunayo ngokuqilibezela akwenze ekhethweni. UMnumzana uNisimo Madiri uthe uChamisa kufuze amukele isinqumo somthethandaba weConcord aqale njalo ukululunga ibandla lakhe ukuze linqobe ukhetho oluzayo luka-2023.
Ngokubona kwami ngibona ngani uChamisa lapha usedlalisa isikhathi langama-resources angelawo. Utshengisa ukuthi impumela esifakwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court ayisoze itshintshe. So ngcono ayekelane lakho. Abone ukuthi angalungiselela yini kahle ngo-2023 ngoba kathesi ambone ukuthi ama-results akhulunywa yizekhe langomthetho ukuthi wakhuluma wathini u-Constitutional Court ungatshintsha. so mbona ngani lapha hayi angayekela alungisele for 2023 kungcono.
Umnomzana Leon Dlovu yena ubalise ukuthi ukusa indaba yakhe eBanjul ngakuzoze kuqule lutho njalo kulakho ukuthuthuzela impi elizweni
ule right yona le yokuzenzela izinto zana lezo. Ha kodwa sonke siyazi ukuthi lokho akusatshintshi. Sokukhona sokukhona umnanga kwakasozavuma ukwehla and kungaba lenye impi engabulala abantu abangenzanga lutho. Ngibona ngani uChamisa asifuza akwenze ikuvuma and then a reset i-campaign yakhe behlale phansi labo Oshman Ncube labo Thinta Ibithi labo Wendy bakhe labanye bakhe abasakhulayo bekhangele ku-2023.
Ubuye waxwayisa ukuthi loba iBanjul inganquma ikukhuthaza ukubunjwa kwahulumende womanyano uChamisa kuzamele angavumi ame ngokuqinisa ibandla lakhe. Umnumzana iPhuthile Nkosi Maphosa owezaphu uthi uChamisa uthatha leli nyathelo ngesifiso sokuthi kulandele umthetho qobo eZimbabwe kodwa ingabe sidlalisa isikhathi ngoba umthetho ndawo yeConstitutional Court yiwo olamandla phezu kwalokho okungakhulunywa ngezinye inhlanganisa. Egcizelela kulokhu uMaphosa uthe loba nje uChamisa engaza phambili udaba lwakhe sokungaba nzima ukuthi izinqumo zali commission zilandelwe. Umnumzana Bukhosi Nkiwani sakamuzi seHarare uthe uChamisa uqondile etshengisa ukuba umuntu ofisa ukuthi izalwane zakuleli zithole inkululeko kundubo ezibhekane lazo okwesikhathi eside bephansi kombuso webandla leZANU-PF.
Inkinga ekhona ukuthi sesithethe udaba lolu zalwenza lwaba ngolukaChamisa lomnangako. Udaba olukhona luphakathi kwabantwana beZimbabwe abatshontshelwe ivoti yabo. Ngithemba lawe ububona nje umumo elizweni ukuthi akula bantu abathokozayo ukuthi uyidi unqobile. Khonoko kufuze ukukutshele something ukuthi izizalwane zakuleli ngazijabuli ngizifuna ijustice ecacayo hatshi leyo yomthethwandaba wezami.
Umongameli Mnangagwa ugcotshiwe ukuqala umsebenzi wakhe wokubusa iZimbabwe okuminyaka emihlanu elandelayo emkhosini womkhulu owenzelwe izolo eHarare ongenwe inkokheli yamazwe e-Afrika abegoqela umongameli Paul Kagame weRwanda, uCyril Ramaphosa weSouth Africa labanye. Ngimele isithuthu sevenisi Harare, ngiuGibson Bebe.
Kunjalo nje ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana uthi okuzanywa yi-MDC Alliance lapha ikuchaya ukungethembeki kwebandla leZANU-PF lokudinga ukungenela kwe-African Union. Kundaba zokuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho kanye lamalungelo oluntu.
Abakuzamayo labana ukuthi babonise umhlaba wonke ukuthi kulesi ngundengunde lobumenemene obenzakeleyo kuleliyani lizwe. Njalo bazama ukuthathela laba abathetha umbuso ngodlame inkoleko, which is illegitimacy, le credibility yabo. And konkana ungakubheka kahle kungenye indlela yokuthi basebenzise umthetho, that means democratic and constitutional means, ukulwa lebandla leli likhokhelwa ngumnangagwa elathatha umbuso ngodlame laphinda lashontshe ukhetho lwabantu. Singababonga njalo phinde sibabongele ngokuthi kukwamanye amazwe esiwaziyo ngabe kudala bephakamisa izikhali, ngabe kudala beqala udlame njengesakubona eKenya, njengesakubona eCentral African Republic, njengesakubona kwamanye amazwe khona le West Africa. Kodwa bayazama abaphikisayo beZimbabwe ukuthi benze ipolitiki yabo lombangazi wabo kungabanga lezi dumbu, kungabanga lo dlame.
Yona ikomishini yezwekazi le-Afrika le ubona iluphatha njani lolu daba?
Okudanisayo ukuthi inhlanganiso ze-Afrika kugoqela bona osadiki labe-AU ingathi azikaphaphami ebuthongweni bokuthi kumele zime lalo sapho lwabantu be-Afrika. Suzathola ukuthi inkokheli ze-Afrika ama-Liberation War Movement balokusekelana lokukhohlakala ngomphakathi wabantu. Suzathola ukuthi i-ANC izasapota iZANU, i-Chama Chamapinduzi isapota iZANU, bekhohlwe ngokuthi amazwe lawa ngabantu base-Afrika hhayi ama-political parties. Iloba lawo ma-political parties alwa impi.
Ngamanye amazwi Chamisi ngathi yini macaphulana okwenziwe nguChamisa lapha ukuya ezwekazi leAfrika ikuzama ukuchaya ikuzama ukubandezela ibandla lezanu PF.
Hayi abasewe kudinga somandla sikukuthi kuthiwe banqobile sebedinga ukuthi umhlaba wonke ikakhulu iAfrika ibe kwazi bazama ukunqunula umbuso kaBabumnangagwa ukuthi ngumbuso olempande zawo kusingunde ngunde lobumenemene. Akulanto abangayithola njengokuthi kungaguqulwa isinqumo esenziwe yikhothi, but ulwazi lona liyana ukuthi iAfrika ihlale isazi luqhakathekile kupolitiki.
Umnumzana Denis Zulu macaphulana yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwele South Africa.
Yebo 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umbukiso omkhulu wezokulima oweHarare Agricultural Show usungulwe lamhlanje uvumela ukubukiswa kwenkukhu lonyaka. Nyakenye kazizange zibe khona ngoba kwakulomkhuhlane weavian flu, kubika uMark Peter Ntambe.
Abaqoqi balumbukiso wezokulima lamabhizimusi weHarare Agricultural Show bavule owalunyaka ngokukhuthaza abantu ukuthi baze ngobuningi babo ukuzongena kuwo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafuya inkukhu eZimbabwe Free Range Poultry Association uveze uyinjabulo enkulu ngenyathelo elithethwe nguhulumende lonyaka lokubukisa imisebenzi yokufuya inkukhu.
Ayisifuna ukubonga ikhulumente yethu ukuthi basincedise ukuthi umkhuhlane lo ungahambi emakhaya. Lathi last year kade singelazi inkukhu lapha. So lonyaka kakusele umkhuhlane lowana, inkukhu sezibuyile. Kutsho ukuthi inkukhu kathesa abantu bangathenga behamba lazo besiyo behamba emaplazini.
Umnumzana Nkosi Ngwenya wenhlanganiso yeZim Avian efuya lokuthengisa amatsiyane uthi amathuba sevulekile kuhlanganiso esifana lezakhe.
Siproduce ama-DO chicks. Yabona kuze kube le avian flu leyana. Kwaba le demand enkulu, inkukhu azisekho phandle. Inkukhu sezizilutshwane. So thina sibuya njengeZim Avian silazi inkukhu, sibe provide ama-broilers, sinike futhi ama-layers.
Uthi noma kunje lokho kunzima ukutholisa abantu ikakhulu inkukhu zamaqanda ngoba belakho ukumelela kuphose inyanga yonke bengakazitholi ngenxa yokwandelwa.
Ama-layers ukhanya idemand yangkhona siningi kakhulu. Lapho eZimbabwe ukhanya kulohlupho lamaqanda. Amaqanda these days asehlupha. Yabona ama-prices amaqanda sekhwelile. Kudala wawuthenga iqanda $4.6, khathesi uthenga $4.4.
Unkosikazi Jiji uthi lonyaka bakhethe ukufundisa uZulu ngemihlobo ekhona yenkukhu zemaphandleni ama-roadrunner.
Lama-breeds. Ama-breeds kutsho ukuthi kulomhlobo wenkukhu nxa ufuna ukwenza amaqanda kule nkukhu ezikunika amaqanda emaningi. Kulama-breeds ahamba imhlobo onjalo. Sekula ama-breeds lawo eyenza inyama kakhulu ele inyama. Uthi amalokuzeni amaqhuda angikhona angafika noma 5 kg, 4 kg.
Umnumzana anesukwaramba ubukisa inkukhu ezeZimbabwe lezivela phandle kwelizwe ezifana leBrahma ekhula ize ifike kusisindo samakilogram angaba yisikhombisa ivela kwele Australia lezinye ezivela kwele Japan. Umbukiso walonyaka owenziwa phansi kwendikimba ethi Field to Industry Produce Connect and Develop izavulwa okusemthethweni ngolwesihlanu umongameli Emerson Mnangagwa. Abalimi labosomabhizimusi bakhangelelwe ukuthola imivuzo etshiyeneyo ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola. Ngomnyaka ophelileyo kungene abantu abangaba zinkulungwane ezingaba ngamakhulu amabili 200,000 embukisweni oweHarare Agricultural Show. Lo nyaka abaqoqa lombukiso bathi bakhangelele ukuthi abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu 250,000 bangangena kulombukiso. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Uzulu weMelika namuhla uqhubeke ethumela amazwi enduduzo emulini yelunga ledale lePhalamende uSenator John McCain yena obhubhe ngomgqibelo. UMcCain udliwe isifo semvukuzane njalo obeseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili lanye 81. Lanxa uMcCain ebelilunga lebandla lama-Republicans ubesaziwa ngokuba lomcabango ozimeleyo. Ubedume kakhulu emhlabeni jikelele ngokugqugquzela umbuso okhululekileyo. Uzangcwatshwa ngomgqibelo emathuneni amaqhawe edolobheni leMaryland. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson ngokutshona kukaMcCain.
Ubaba uMcCain ngamchaza ngomuntu engathi ngesilungu ube le influence kakhulu endleleni iMelika njengezwe ebisenza ngayo izinqumo njengoba utshile kakhulu kuma-foreign policies. Kukanti nakhona lapha ngaphakathi e-America umuntu mpela obe le lizwi athe nxa ngakhuluma lizwakale endaweni ezamalungelo lezempilakahle kubantu base-America. Ngibona ngathi laphana kulahleke indoda mpela ebilesibindi sokusukuma imele ekushoyo kungenani ukuthi ngoba nokushoyo. Sinazelele kakhulu ukuthi esikhathini esiningi ubengavumelani lezinqumo ezenziwa ngupresident okhona manje Donald Trump and ube sima mpela abonakala ukuthi hayi uyayimela into yakhe.
Ubona siba khona yini kubandla lama-Republicans ongaphakama agcwalise isikhala esithiwe nguMcCain?
Ndesana isikhala esinzima kakhulu mpela ukuthi sigcwaliseke. Ngibona ukuthi kuzobalula ukuthi simthole omunye ofana noMcCain. Balutshwana abantu mpela akade bezimisele emsebenzini wabo njengaliyani indoda.
Ontando kayiphikiswa emhlabeni jikelele lapha bebemazi ngoba ngumuntu obe ngavumelani lo mbuso oncindezelo kakhulu. Ubona ngani bezwa njani ontando kayiphikiswa bomhlaba nxa bembona eseshonile kanje?
Kukhona mpela abangakhala bethi balahlekelwe kodwa kukhona njalo futhi abanye esingathi phecelezi bangakujabulela ukuhamba kwakhe ngoba ubekhuluma kakhulu ngendaba zokuthi i-America ingenzani kumbe ingenela njani endabeni zokuthula ngaphandle kwe-America. Engathi i-world peace ube le influence kakhulu mpela lapho begqugquzela ukuthi i-America ihambele phambili njengelizwe elikhanya lihamba phambili ekulweleni amalungelo abantu.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sixoxela eseTexas. Live Talk lamhlanje sikhangela inyathelo eselithethwe ngumanyano we-MDC Alliance elokukhweza udaba lwalo enkantolo ye-African Union liphikisa impumela yokhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isinqomo sokugweba intatheli zindaba ezimbili ezenhlanganiso yezindaba eReuters ezivalelwe enyakenye ngompalakazi ebesimele sethulwe lamhlanje sesidluliselwe phambili ukuze sethulwe ngenyanga ezayo. Ukusilela kwamaphilisi omkhuhlane wofuba owe-tuberculosis sokuchiya izigulane eziningi kanye labagcine izigulane lezi bekhathazekile. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Abantu abanomkhuhlane we-TB abebenatha amaphilisi abizwa ngokuthi fixed dose combination elinathwa kanye kuphela babhekane lobunzima ngoba amaphilisi lawa engasatholakali ikakhulu ezibhedlela zikahulumende. Udokotela Leo Matsika uthi ukusweleka kwamaphilisi lawa kuzadala inhlupho eziningi ebantwini abawadingayo.
Amaphilisi la awelapha i-TB engathi abe ebambene vele ngathi amaphilisi akhona ayasilela ngalesi sikhathi okungaba yinto engadala ingozi nxa isimo lesi singazange silungisiswe masinyane. Singakhangela ukuthi abantu bazagcina besiba bengathi beseqa ukunatha kwabamaphilisi okuyingozi kakhulu ngoba umuntu engavele eyeqise isikhathi sakhe kumbe eyeqise ukunatha leyo mithi kumbe lamaphilisi ugcina esesiba lenhlupho kusasa. Njalo singabona ukuthi abantu abaningi bagcina sebesiba resistant to ama-drugs lawa kubangela ikhona ukuthi bayeqisile isikhathi sabo sokunatha amaphilisi.
Omunye onatha amaphilisi la unkosikazi Mebu Moyo uthi nxa esiyathatha amaphilisi la usephiwa aweviki kuphela kukanti ubevame ukuphiwa awenyanga yonke. Uthi isibhedlela sempilo athatha kiso amaphilisi la sithi amaphilisi la asesilela ngakho bazama ukuthi umuntu wonke athole ingcosana esisele.
Amaphilisi e-TB anathiwa ngesikhathi esifanayo umjokojozi eqeda ikhosi yangkhona kade sinithetha amalutshane kodwa nilasiqinisekise ukuthi sembuyela nizawathola yini lawa engakapheli.
Kusenjalo isibhedlela seNgutsheni esikhangela abantu abagula ingqondo kubikwa sihlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-TB njalo izigulane eziphakathi zisengozini yokuthelelana ngenxa yokuthi zihlala zivalelwe njalo amaphilisi lokudla kusilela. Enyangeni ezimbalwa ezidluleyo idolobho lakoBulawayo beselile nani eliphezulu elabantu abagula umkhuhlane we-drug resistant TB ngakho ukusilela kwamaphilisi la kulakho ukubangela ukumemetheka komkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zamanye amalokishi kobulawayo sezilamaviki edlula amabili zingelamanzi ngenxa yokufa kwesitishi samagetsi esipompa amanzi ekhansili yaleli dolobho esenyameni Ndlovu Aquifer. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Idamu lamanzi elemagwegwe reservoir elitholisa izakhamizi zakobulawayo amanzi ezibalisa ilokishi lenketha, inkulumane, imganwini le-Culture Park sezehliselwe isilinganiso samanzi esiwatholayo yikhansili ngoba kube lokuphazamiseka komsebenzi esitishini esidonsa amanzi. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza isizathu sokusilela kwamanzi emalokitshini ambalwa akobulawayo.
Amanzi kobulawayo sibe lenkinga yokuthi imagwegwe reservoir esingathi sisiphala samanzi esupply indawo ezinjengenketha, nkulumane, emganini, Country Park amanzi ayehlile ngoba sibe lo challenge yepumping enyamandlovu Aquifer. Amanzi ethu siwathola from Nyamandlovu Aquifer lapho siwathwala khona ngegetsi. So ama lines egetsi akebe hawa kumbe ebengasebenzi kodwa sisebenzisana kuhle nalaba abaphathe umsebenzi wamagetsi ukuthi siwabisele back online. Esikutshiwo kathesi ukuthi idorobho selingene ku-water shedding undawo lezi inketha nkulumani emganwini le Country Park. Sesenza ukuthi every day ntambama ngo 6 siyacitsha amanzi bese sivule kuseni ngo 9 o'clock.
Ethi emalokitshini aphezulu azaphuza ukuthola amanzi, kodwa sebekhuphe izimota zekhansili ezihamba zisabela abantu amanzi.
Zayi ukuthi sincedise ukuthi amanzi egcwale emagwegwe reservoir, ngoba nxa abantu beloke bewasebenzisa during the day, even siphampa ipace yokugcwalisa amanzi ireservoir iyaphuza. So esikucela ukuthi abantu bebekezele, ngoba lakathesi emagwegwe reservoir kayikagcwali. I-effect yalokhu futhi ithi kule ndawo eziphezulu, abantu abalezindlu eziphezulu njengabenkulumane, kulezi ndawo amanzi kakafiki, ngoba amanzi apha efuna i-pressure ukuthi akhwele kulezi efike emzini le ephezulu. Esikucelayo ukuthi silama-bowsers, singathi izimota lezi ezithwala amanzi esizikhuphileyo njengekhansili endaweni ezithize, besicela izakhamizi hambe sethatha amanzi emabhawuzeni.
Isakhamuzi seCountry Park umnumzana bakitsanani Dube uthi ngempela ababhekane lodubo lokusilela kwamanzi.
Ngempela sibhekane lodubo lwamanzi, njalo ikhansili kumele bone ukuthi iyalulungisisa masinya udubo lolu esikuzwele enkabazwe lesikhohlweni kungakasehleli ngemikhuhlane edalwa yingcikisi.
Isakhamuzi senkulumane umnumzana iPhithule Maphosa uthi baphila nzima ngokusilela kwamanzi, njalo ikhansili ibingatsho ukuthi kungani amanzi engekho.
Ngempela sibhekane lodubo lwamanzi okwensuku ezidlulileyo, njalo isithi ikhansili ibingasitsheli ukubana isizathu nkuyeni singayela amanzi. Sibe sithi kade izesa ingani ile problem yamagetsi, sesimangala nje ngoba izesa yona ayikasitsheli ukuthi lo dubo lwamandla kagetsi. So that is mangele njalo sikwazi ukuza kuhamba njani.
Ikhansili yakoBulawayo isithembise ukuba lolu dubo lokusilela kwamanzi alusoke lwahlalwa lunjalo, kodwa kunje basebenza gadalala emizameni yokugcwalisa amatanka abo amanzi asemagwegwe. Bethi abanye sebewatholisa amanzi, loba nje abasendaweni eziphezulu bazaphuza ukuwathola. Izakhamizi seziveze ukukhathazeka bethi sebehlalele evalweni ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane yesihudo uma bengahlala isikhathi eside bengela manzi. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Awuthele kancane wemzulu ehenkephi papalaza, awuthele kancane wemzulu Henke pe papalaz, awubuthele kancane wemzulu. Henke pe papalaz, awubuthele kancane wemzulu. Henke pe papalaz. Bemalume, ehlo thando jwala. Bemalume, ehlo thando jwala. Bemalume, ehlo thando jwala. Bemalume, ehlo thando jwala.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano MDC Alliance uthi uphakathi kokuqoqa ubufakazi ozabukhweza edalele African Commission on Human and People's Rights maduze, udinga ukuthi idalele lilesule impumela yokhetho olusanda kwedlula. Kodwa abanye bathi akusoze kusize ngalutho. Mthwakazi omuhle kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungamile inkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.